Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 29 Chikumi 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kanzura maviri ekanzuru yeManyame Rural District Council avo vakange vambomiswa basa mushure nokudzingwa nebato reMDCT inotungamirwa navadhadha kumonzora vadzorerwa zvakare pamabasa. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi veProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende inoramba ichivimbisa kuitira varayiridzi zvinhu zvayakavimbisa makore mazhinji apfuura. Nhasi muSouth Africa, Ishe Fortune Charumbira vari kukwikwidza kuva mutungamiri weparamende yemuAfrica yePan-African Parliament. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Makanzura maviri ekanzuru yeManyame yeManyame Rural District Council vaBlessing Tangwara vekuWard 1 navatichaona munhu wepi vekuWard 8 avo vakange vambomiswa basa mushure mekudzingwa nebato reMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora vakadzoserwa zvakare pamabasa svondo rapera. Kanzura Tangwara avo vanoti ndevebato reCitizens Coalition for Change vanoti nechishanu chadarika vakatambira tsamba dzaibva kukanzuru yavo uye kugurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo pamwe nenhare kubva kuZimbabwe Electoral Commission vachivazivisa kuti danho rekumbovamisa basa kuvekanzura rakange raraswa. Vaviri ava vakange vambodzingwa mukanzuru mushure mekunge vatambira tsamba dzaibva kuna vaJulai Moyo dzavaizivisa nezvekudzingwa kwavo nebato reMDCT vachinzi vakange vari kudyidzana neCCC. Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kubato reMDCT pamwe nekuna vaJulai Moyo. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro nemunyori wezvematunhu mubato reCCC vaJacob Mafume.
Anhu makansela anga akasharudzwa nevanhu akaiswa nevanhu saka haakwanisi kukubviswa sekunge vasina kubva kuvanhu. Isusu tinotarisira kuti makansela anofanirwa kusiyiwa orega achiita zvavakasarudzirwa nevanhu. Iyi nyaya yokuti vanhu vanonyora tsamba vachiita zvokuti vanoda kudhonza munhu kuti abude mukanzuro, aiwa ngaimire, haina zvainoshanda. Saka takaona zvakafanira kuti varambe vachiita basa.
Asi tinonzwa kuti vaviri ava vakanga vadzingwa kumakanzuro kuburikidza netsamba dzakanga dzanyorwa nebato ravaDouglas Monzora vazodzoka sei kukanzuro vasina kunge vakiliwa zvakare navaMonzora?
Tsamba idzi dzinongonyorwa munhu anongomuka onyora tsamba, asi zano neivavo vaakuona kuti zvekunyora tsamba izvi hazvina zvazvinochinja mumwoyo dzevanhu. Vanhu havachinjwi netsamba dzavanonyora. Hazvirevi kuti vakanyora tsamba vanhu vanobva vachinja pavanoda. Zvinonzi chaunonzi rasa ndo chawakabata, chiri mumwoyo unofa nacho.
Saka hazvizoita dambudziko here mune ramangwana kuti vadzoka kubasa vodzingwa zvakare, nokutonzwa kuti pavakadzingwa vakanga vatonyorwa tsamba navaJulai Moyo gurukota rezvekutongwa kwematunhu?
Haiwa, izvozvozvo tinoyambuka marwizi iwawo tasvika. Iko zvino toda kuti varambe vachishanda vachiita basa ravanga vachiita, basa rokuchengetedza zvido zvemacitizens vachiinda mberi nezviri kudiwa nemacitizens ekumanyama. KuManyame kune maproblems mazhinji. Iyi nzvimbo yaakuda kuita dhorobha ichibva kuita umusha, saka inzvimbo inoda kuti inyatsoongororwa, tinyatsoita planning yakasimba nemakansela anenge aripo.
Saka iye zvino ati vadzoke kubasa ndiani?
Ndivavo vaJulai Moyo ka vanga vanyora tsamba yavo yavanga vanyora varesha patamba dzavo saka vadzokera ikoko nekuda kwekuti tsamba idzodzo hadzidzi validi tsamba idzodzo hadzishandi vakasharudzwa nevanhu vanhu nemacitizens ndiye anovada vachabviswa nemacitizens kana kuri kubviswa muna 2023 iko zvino vanoramba varipo
avo vange vari munyori wezvematunhu mubato reTCCC vaJacob Mafume vari parunhare kuHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti zvakataurwa nehurumende hazvina zvazvinochinja sezvo hurumende yakanguva yavimbisa varairidzi zvimwe chetezvo kwenguva refu. Vachitaura nevatori venhau muHarare nemusi wemuvhuro, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakazivisa kuti hurumende ichaitira varairidzi zvinhu zvakawanda kusanganisira kuvavakira dzimba, kuvapa mari yemabhazi vachienda kubasa, kubhadharira vana vevarairidzi mari yechikoro nezvimwe. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takwafira Joe, vanoti yasvika nguva yekuti hurumende ichirega kutamba nepfungwa dzevarairidzi, vachiti hurumende yava nemakore akawanda ichivimbisa zvose izvi asi pasina chayakaita.
Vamutirinwe vakataura pane zvose zvavakataura hapana chitsva. Ndingataura kuti vakati varairidzi vachawana 100% salary increase. Wakati pachawa neinonzi Restoration of Advancement Awards ne Payment Performance Awards vakazotizve marairidzi vachabatsirwa kubhadhara maschool fees pavana vatatu nokuti vachavaka dzimba muzvikoro dzinoita 34,000 vakazoti vachapa transport kuvarairidzi varuma urban nemarua areas. Pane zvese zvavakataura hationi chinyuwani. Zvatakagara chitaura kuti 100% yeRTGS haitioni kwainosvitsa vashandi nokuti haisvitsi vashandi pamari yavanoda US$540.
Dr. Joe, zvose zvavimbiswa nehurumende izvi hazviratidzi here kuti inoda kugadzirisa zvichemo zvevarairidzi?
Namuzina business vanenge vavatengesa zvinhu zvaona maUS zvaa zvichingoda kuti kana tichida kugadzirisa nyaya yavarairidzi tovapawo varairidzi mari iri muUS dollars nokuti mari yaRTGS hationi ichikwanisa kubatsira varairidzi zvinhu zvichioma kudai nokuti inokurumidza kurohwa napongwe kana kurohwa neinflation zvinopa kuti kurarama kwavarairidzi kurambe kuchivashungurudza. Kana zviri zvana Restoration and Advancement na Payment of Performance Awards ndo zvinhu zvakatadza kuti zvinge zvichiitika muMinistry of Education nguva yakareba. Mana performance zvinonetsa kuzviita kuMinistry of Education zvinoda vanhu vanoshanda kumaindustry anozikama kuti tine zvokuti taprojisa zvokuzoti sekuti vanenge vachivaka kuti vaone kuti tinofanira kuti panguva yokuti tivake dzimba dzokuti education performance inonetsa nokuti inodependa nezvinhu zvakawanda kuburikidza nehurumende yacho kuti inoisawo matextbook here muzvikoro nokubhadharawo varairidzi zvakanaka here muzvikoro. Saka kana hazvisiko performance yemurairidzi inozonetsa kuti inge ichimezheka. Zvekare hationi sokuti varairidzi vangazowane advancement salary iyo kusina zvikwanisiro muzvikoro saka zvinhu zvinongonetsa.
Sivo Dr. Joe, hurumende inoti ichange ichibhadharira varairidzi mari yechikoro yevana vavo vatatu pamurairidzi wega wega.
Mari yokubhadharira school fees ndo mari yavana makotero maviri isati yauya. Taakutosvika pakotero rokupedzisira rechipiri pasina chouviri chati chauya. Saka hatizo kuti kuramba vachingotaura kuti vanoda kubatsira varairidzi nekubhadhara kweschool fees zvingabatsira here, because chinhu chinobatsira ndechekuti zvionekwe kuti mari yabhadharwa yokubatsira varairidzi kuti vabhadharirewo vana vavo vezvikoro, uyezve mari yacho yema20,000 imari shoma zvikuru kwazvo nokuti maschool fees dzatiri kutaura izvezvi izvi akabhadhara navanhu akawanda muzvikoro anoita ma149,000 asi pari kutoda ma$100 ematop up. Saka zvava zvakanaka kuti murayiridzi angopiwa ma$ ake akwanise kuzvibhadharira vana vake pane kuti tivimbe nehari inonetsa kuvira nokuti tinotenda yazovira iyi hari yedeme. Uye totenda maruva tadya chakata nokuti zvinenge zviri kunetsa muzvikoro. Zvekare chimwe chiripo ndechekuti hurumende inoti inoda kubatsira varayiridzi netransport asi tinoona zvikoro zvazvakaita mumaruva nomaurban area zvichinetsa kuti varayiridzi vabatsirwe netransport nehurumende. Uyezve kuruzevha kwese tinoziva kuti hakuna mabhazi ehurumende mazupwaya. Mabhazi aya mabhazi akagadzirwa kuti afambe mutara maurban area. Saka zvinhu zvokungopromisa zvatinoona zvisingazoiti kungoda kubata kumeso varayiridzi. Chikurukuru chinodiwa navarayiridzi kuti vadzokere pamari dzavaitambira October 2018 asati apfuura idzo dzaita US$540. Kuzvimwe zvese hazvi kungovaraidza nguva. Uye tinoona upenyu hwavarayiridzi husingafi hwakazoitana nokuti vamutulinyiwe vanoita sokuti zvavanotaura nezviri kuitika munyika zvinhu zvakasiyana sesadza nemuriwo.
Avo vange vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawashira Zhou, vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Ishe Fortune Charumbira, mutungamiri wedare remadzimambo muZimbabwe, nasi vari kukukwidza musarudzo dzemutungamiri wedare rePan-African Parliament kuSouth Africa. Vacharumbira vakatarisana nemakwikwi makuru kubva kumapoka emuAfrica ari kudawo kuti utungamiri uhu huuye kunyika dzavo. Muna gumi guru regoro rapera 2018, Mambo Charumbira vakasarudzwa kuve mutevedzeri wemutungamiri wedare iri. Dzimwe nhengo dzePan-African Parliament dzakakurudzira kuti utungamiri hweparamende iyi huitwe zvamadzoro kuitira kuti nyika dzekuchamhembe nedzokumaodzanyemba kweAfrica dzikwanisewe kutungamira paramende iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTshwane University muSouth Africa muzvinafundo Ricky Mukonza kuti tunzwe maonero avo.
Pan-African Parliament ibazi rakamirira kuita zvemutemo muAfrica richishandidzana neAfrican Union AU. Ndingangowedzera ndichiti vateereri kuti vanyatsonzwisa basa rePan-African Parliament vanoda kuti vatarise mafambisirwo anoitwa zvinhu munyika. Munyika munenge muine executive inotungamirwa naPresident nemaminista ake, kwozoita Parliament inenge ichitungamirwa naSpeaker of Parliament ichiona kuti executive iri kuita zvakanaka here uye ichiumba mitemo inoita kuti nyika ifambe zvakanaka. Saka nekudaro Pan-African Parliament inotarisirwa kuti iite basa rakadaro. Asi chandingade kuti ndiudze vateereri zvakare ndechekuti Pan-African Parliament haisati yakunyatsoshanda sekutarisirwa kwainoitwa kwekuti iite igone kuita mutemo inogona kutobatikawo ichinzwi mutemo waiswa nePan-African Parliament uye unofanira kutedzerwa. Ichiri pachinhano chekuumbwa kuti isvike ipapo.
Panosarudzwa vanoitungamirira sezviri kuitwa nhasi izvi, zvinenge zvichibva nekuti wabva kunyika ipi here, unoite ikoko kana kuti zvinosarudzwa sei?
Masarudzirwo anga achiitwa kumashure uko ndekungoti hazvinei nekuti uri kubva kupi. Asi tinoona kuti mugore rapfuura vanhu vanobva kuchamhembe kweAfrica kunova ikoko ndoo kune Zimbabwewo nana South Africa nedzimwe nyika vakatangawo kusumudza shoko rekuti aiwo ngatiteedzere zviri kuitwa kuAfrican Union kuti gore rino kunomboitawo vekuchamhembe, gore rinouya kuita vekumaodzanyemba, gore rinouya kuita vekumabvazuva, gore rinouya kuita vekumadokero, rimwe gore kuitawo vari pakati peAfrica zvichichinjaniswa. Izvozvo ndo zvakazokonzeresa mirishonga yatakanzwa tese gore rapera pavakasangana ivo vepan African Parliament kuti vasarudze mutungamiri wavo.
Saka kuchipindwa musarudzo dzaiko zvinezvi, munoona zvachinja here kana kuti kuri kutotarisirwazve imwe mvonga mupopoto?
Hapasati patenderano. Saka mukana wekuti paite mvonga mupopoto uchitoripo, nekuti tiri kuona vekuchamhembe kweAfrica ndoo vari kupusha nyaya iyi, kuti aiwa tadii tachinjana kuitira kuti tese tiwane mukana wekutungamira pan African Parliament. Ndopo mamirira zvakaitwa zvininga zvekuti mukana wekuti paite mvonga mupopoto chaiyo utoripo sezvatakaona gore rapera.
KuZimbabwe kuri kubvawo Chief Charumbira vari kumirawo semumwe wevari kuda kusarudzwawo ipapo. Vanokwana papi vachibva nedivi ripi? Munoona vachikundawo here?
Chief Charumbira vari kubva kuChamhembe, kudivi reChamhembe cheAfrica. Vari kunzi ndo vakasarudzwa neruzhinji rwevamiriri vematare eparamende vekuChamhembe yeAfrica. Vane mukana uripo, asi pakasatenderanwa kuti vekuChamhembe ndo vane mukanawo, nekuti mamirira zvakaita izvozvo vekuChamhembe nekumaodzanyemba ndo vasara vasati vamboita vatungamiri vepan African Parliament. Asi kuChamhembe ikoko kwamukawo kanenge kanyonganyonga kadiki, nekuti kune vanonzi vaYeremia Chiana vekuMalawi vatiwo ndodawo kukwikwidza, ndakamirira vekuChamhembe. Saka vachifu Charumbira ameno regai tione kunowira tsvimbo nedoo, asi mukutsvakurudza kwandaita ndaona sekuti vaCharumbira vanenge vachine nyika dzakawanda dzichiri kuvatsigira kuChamhembe. Ndonzwazve kuti kumaodzanyemba vanenge vakatenderana kuti vanogona kutsigira ivo vaCharumbira.
Avo vanga vari muzvinafundo Riki Mukonza vachitaura parunhare vari kuSouth Africa naEvans Zininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Bepanhau reNewsday rinoti dare rapamusoro nhasi richanzwa nyaya yevamiririri muparamende vebato reCitizens Coalition for Change vaJob Sikala navaGodfrey Sithole, avo vari kukumbira kusunungurwa kubva muusungwa mushure mekunyimwa mukana wekubvisa mari yezvibatiso kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. MuNewsday makare, mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nezuro vakaudza vanhu kuti bato ravo richakunda musarudzo dzegore rinouya. Vachitaura kumhomho yevanhu pakuchengetwa kwaDr. Alex Magaisa nezuro, vaChamisa vakakurudzira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vachitanga kugadzirira kuenda pamudlandigere. NewZimbabwe.com rinoti vakoti varamba kutambira zvakavimbiswa negurukota rezvemari vamuturi Ncube vachiti vacharamwa zvemabasa musvondo mbiri dziri kuuya kana hurumende ikasavabhadhara nemadhora ekuAmerica pamwe nekugadzirisa zvinonetsa mumashandiro avo. MuHerald hurumende inoti
uremu hwedora rekuAmerica huchadzikwa nebhanga reReserve Bank of Zimbabwe ndihwo hwega huchabvumidzwa kushandiswa ichiti ani zvake anenge ashandisa humwe uremu achasungwa agobhadhariswa faindi inoita mamirioni makumi maviri emadhora. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitorera mega zvamunofunga.
Ndinokufunga midzai pasude 7 mamuka sei. Ini ndiri kuda kutaura ndiri mubhusi dzanamai kune urombo nemacheya nacheya ledi nacheya mini wekunyatsini vadai kutisiya zvisingabvisisike. Vajobhusikara vakataura kuti izvo vanhu vakauraya mo blessing vachafa muchapera mose kuta rumwe rumwe kuenda. Izvi vaizvitaura vari mubhutu dzefemiri yekwa Ali nekuti ndivo lawyer kwaAli ndo zvaitiri kutaurwa nemhuri dzekwaAli. Chaakuuraya machairman ezanupf ndo inonzi ngoro. Kune dzimwe mhuri dzisingaurayiwe zvaitaurwa naJobhusikara izvozvo ndo zvaitaura. Ende mukasaita zvinhu zvine musoro muchimhanya nepolitics dzenyu isu hatidi zvepolitics zvetiri vanamai tinorwadziwa nokubereka. Hatidi kuona vanhu vachifa tiri vanamai. Mukamhanya nepolitics muchisiya zvinonzi ngozi muri kupera mese. Wese akarisa rokorwa chepana ari muri kupera muchinyepera kuti azopoizenwa azodii azodii. Ndokunonzi kupfuka ikoko. More blessing ari kunorwisa ega kune umwe neumwe akaisa woko kwake ipapa. Musada kupomera pomera zvenyu kuti hanzi vazoita vhairo nzi vazodii vazodii. Ndo inonzi ngozi. Ndinokuyambirai vana vangu mayuti mayuti ezanupf musatumirwa muchienda kunodeura ropa remunhu. Ingozi inokubata iwe nefemiri yako yese mupera ivo vachituta mari dzeZimbabwe vachibuda kunzi vachinogara kunana New York kuvarungu kwavanokuti varungu vakashata ndokwavari kuenjoya life vachituta zvinhu zveZimbabwe. Musafurirwe vanangu mayuti musafurirwe muri vana vekubereka ini musabatiswe ropa regai vatume vana vavo.
Izvo ndinongofarira kutudza vana veZimbabwe kuti aiwa redi chirumo chirumoyo. Musaita zvinhu zvokufarisisa kana kudini kana kuti imwe ingozi vai pamunonovhutira musokuvhuta chiro kuZanupf kwachikuku endai endai mungozita vane Zanupf box ndo rinopedza nemadhiri ose madhiri ose regai kuramba muchida kuzvifumura muchidini hamuita sekuti hamuzi politiki here vanhu veZimbabwe. Endai kudivi ravo zvemoyo ndiwo unoziva sitaka mukuru vachinzi moyo ndiwo unoziva. Zaniyaura zaniyaura kuendera kuri kwazaniyabira kuri haina zvanoita. Vamunangagwa vakati promisa 90 days vachipinda mupawa namutulinci handizivi kuti 90 days dzavaireva ndedzipiko 90 dzavaireva ndedzipiko handizivi kuti vaireva kana kuti vaireva manga handizivi. Saka vanezimbabwe zvinyararirizi vai zviri mumoyo vanobva vamunangagwa kuno usambo hwako kana kumbo.
Pastudio 7 apa muri sei vashamarari vestudio 7 uraiti apa panonzi pastudio 7 munhu ngaataure muonere wake apanzi ngapatokwana munootukana namugwadi wakadzigarira kunzimba dzavo hazviri zvopi hazvisiri zvopi musabudisa vanhu vanonga veituka vamwe bvisa vanhu vanonga veitaura zvakanaka raita ndizvopi pane point yangu point yangu iri pokuti parussia apa vabiden vari kuigotsera pautsi bhosi hazvisi kuomesera russia chete zviri kuomesera pasi reshe mafuta peturu kweshe iri kukwira chikafu zveshe zviri kukwira saka zvinhu hazvisi kuomesera marussians chete zviri kuomesera pasi reshe world yeshe masupakandiri ana russia asiyane nana zimbabwe kaanopuwa masanctioni zveita.
Hallo studio 7 haiwa tinokutendai wakomana nevasikana nenyuzi dzechokwadi dzamuri kutipa tawanikuwa nyuzi dzenhema muno saka nyuzi dzenyu dzinobudisa chokwadi pachena ende hamusarudzi munotora mativi wose zvakaenzana. Tinoda kuti kuvana vezimbabwe haiwa 2023 handeito setinovhota musaora mwoyo sezvinotaura vamwe nonzwa vamwe kuno kumaruzevha vamwe achiti achiro tikavhota hapana chinochinja. Aiwa zvekuchikoro wani waiti chero ukakoniwa mudzidzisi aingokukomenda kuti aiwa try again. Unofanira kungoramba uchiedza ukaona munhu anogumirwa netariro haana future yeye. Unofanira kuti mukukundikana imo muramba uchitraya chaona nerimwe zuva zvinoita. Saka handei mberi vakomana nenyudzi dzechokwadi muchitiudza zviri kuitika tivhotere vachamisa 2023 kuti tibude mumadhaka matiri umu tatambura tanzwa. tiri muijipita panguva ino tanzwa nekukanya zvitina namate tichipisa neuswa tibatsirei tinoti mwari mwanakomana mweya mutsvene vatitungamirire kuti Moses uyo vachamisa vakatuma vachiburitsa vana vaIsraeri tichiyambuka gungwa dzvuku tichinanga kuKenani 2023 munhu wese patripus ipapo ndini comrade tichatonga ndiri kuno kugokwe bhai
Magadi pa studio 7 magadi pa studio 7 mukoma hawande zviri hadongotaura panyaya yezanopefu maona zviri kuitika manje zvekuti vanongouraya vanhu zvisina netsarukano izvezvi vamwe vakutongofa zvisingahwisisiki vaakufa manje ndevanhu vasina kana mhaka vasingatombohichi futi muzanopefu macho saka tongokurudzira kuti avanhu vasangofurirwa manenyaya dzezanopefu ichi tiri kuba zvinhu vachidya nevana vavo vachitenga mazimota anodhura vachiita sei asi vanhu vachifa izvezvo vanhu vaakupera manje uko kunyatsime nekuda kwavo ezanopefa zanopefa tidhina mani ndatenda zvangu ndini kuda
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nezuro chipiri Turkey yakabvuma kuti nyika dzeSweden neFinland dzipinde musangano reNorth Atlantic Treaty Organization kana kuti NATO mushure mokuita hurukuro nevatungamiri venyika nhatu idzi munyori mukuru weNATO vaJens Stoltenberg vakati pava nechibvumirano chekuti Finland neSweden dzipindewo mumubatanidzwa weNATO
Them black, so Jama vete puru sandi kuzupika Igo kuzihura na sandi kunesana Kuwaka muzane kutika zinoema Kana uri wangu, anovimba nendo wangu Ukazini nipisa, ukaziwa sandi noda Nijataka chizo chako, nijazikirira Nijataka chizo chako Nijanye mwerera ipapo ndiri kubasa ndichanza kubona kwako ipapo ndiri kushanda ndichanza kubona kwako siuya ichumba aiwa siuya ichumba siuya ichumba uya imundi katanure
sezo nguva yedu yapera tombotarisa zvake zviri munhau dzanhasi makanzuro maviri ekanzuro yemanyame rural district council avo vakange vambomiswa basa mushure mekudzingwa nebato remdct inotungamirwa navadagdas monzora vadzorerwa zvakare pamabasa rimwe sangano rinomirira varairidzi reprogressive teachers union of zimbabwe rinoti hurumende inoramba ichivimbisa kuitira varairidzi zvinhu zvayavakavimbisa makore mazhinji apfuura nhasi musouth africa ishe fortune charumbira vari kukwikwidza kuva mutungamiri weparamende yemuafrica yepan african parliament tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizvo dzimwe nhau ini ndini chanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka